vachitaura nestudio 7 pamhemberero dzaitwa muHarare nhasi chiremba wegomarara muvana pediatric oncologist zvakare vari murayiridzi paUniversity of Zimbabwe Dr. Patience Kuona vatizivara nhasi rakakosha pakuparadzira ruzivo kuruzhinji rwekuti chirwere chegomarara chinobatawo vana vadiki uye kuti vanofanira kuenda navo kuzvipatara nekukasika. Vanoti zvinosuwisa kuti vazhinji vachiri kufunga kuti chirwere chegomarara hachibate vana vadiki.
Kana tichiita zvakadai so zvinoita kuti vanhu vakawanda vazive kuti vana vanogona kuita cancer.
Dr. Kuona vaendera mberi vachiti pane vana vanenge vabatwa nechirwere chegomarara zvikamu makumi maviri kubvambudzana chete ndivo vanorarama nekuti vabereki vevana ava vakawanda vanenge vasina mari.
Tinoshandisa mamwe ma-x-ray atinoshandisa kurapa cancer yatinoti radiation therapy. Zvinoda equipment iri inodhura.
Nyanzvi munyaya dzekurapa gomarara muvana pachipatara cheparinyatwa zvakare vari kutungamira chirongwa cheglobal initiative for childhood cancer icho chiri kutungamirirwa neWorld Health Organization nebazi rezveutano Dr. Lois Hlatshwayo vati nhasi chaiye vaparura waro wekuti vana vane denda iri vanorapwa sei uye kuti ringabatwe sei risati rakomba zvinowedzera mukana wekuti vararame.
Kana zvatadaro machances yedu ekuti mwana anoita zvakanaka anowedzera.
Vatiwo gomarara rinowanzobata vana nderemuropa.
Kune cancer yeropa yatinoti acute leukemia, kwoita cancer yeitsvo yatinoti renal cancer wounds tumor, and then kwoitazve cancer yemuziso inonzi retinoblastoma, cancer yemubrain inonzi brain cancer, brain tumors, ne cancer inotanga matinoti malymph nodes mushona, malymph nodes yatinoti lympho.
Mumwe wechidiki akakwanisa kurapwa chirwere ichi Fadzai Tanyaradzwa Manana anoti nekuda kwekushaya akatozobatsirwawo nesangano reKids Can kuti arapwe pachipatara cheparirenyatwa.
Maomererwo ataiitwa akafanana nekuonekwa kwepamuviri unopera vhudzi, zvakare pane kakuti vamwe vako vanenge vasingazokwanise kubudirira mutreatment iyi.
Fadzai uyo ave nemakore manomwe kubva arapwa ave kubatsira vamwe vana vane chirwere chegomarara achishanda nesangano reKids Can mushure mekupedza zvidzidzo zvake zvemagariro evanhu kana kuti social work paUniversity of Zimbabwe. Mupiro neparenyatwa ndizvo zvipatara chete zvehurumende zvinorapa chirwere chegomarara, asi mishonga yekurapa chirwere ichi inonetsa kuwana. Asi vachitaura nhasi vange vakamirira munyori mubazi rezveutano Dr. Aspect Maunganidze Valingala vati hurumende iri kuedza zvose zvainokwanisa kuunganidza mari yekutenga michina nemishonga yekurapa zvirwere zvakaita sezvegomarara, ichiunganidza mari nekuburikidza nemitero wakaita seweshuga. Vatiwo danho rakatorwa neAmerica rekumbomira kubatsira dzimwe nyika ravasvinudzawo vatsvage dzimwe nzira dzekuzvimiririra. Sangano reKids Can rinokurudzirawo vabereki kuenda nevana kuti vandoongororwa denda regomarara kuti vakwanise kurapwa nana mazvikokota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.